Consumo, consumo, consumo.
Silent killer.
Palman artist that.
Taito simukwira.
Udendere.
Waka wanda kureva.
Nenyere.
DNG. Kapa di bentende. Alright, alright then. When me tell him like, yeah, yeah. Pangweva shuava di, yeah, yeah. Kuchelela patota ura, yeah, yeah. Silent killer over tura. Ashava tura, saganda di, yeah, yeah. Tight was in that year. Shende Kapa Bentende. Let me know, Chanchi Crystal again. Kapa di Bentende. Pago Malando Dagudra Sati Jerry. Vasati Jerry Vashifunga Kuti Isu to Dagu Jerry.
Tende Were. Apa Mendeva Una Shende Were. Chichiriva Kuti Ave Were Shende. Saga Vagango Poya. Vese udikira pasi pe nevende vachikaka tende inzwa mumwe wangu saliente isu takazvarwa from day one tingori born talented tiri hurumwiri zvinozikanwa nangwe nehurumente zvanaka zvakanaka mukomente hapana mweya tsvina ngatitomende pati toti sakaramende tichinototi vatoti tatovhurika nekuda kwemanhendende ende hamusive here life yemalegende madon saliente mabasa ariende ndakanotambisirwa chikapa chebende papazino futi pakasara vende mazvano ndichaatende handichakomende
ndakangonopinda vakagarirawo pachingoda kutarira nyarirawo ndopatakangoshamisika tega takangotamene zvavo vachasara vasina kutererawo ndaingoti kakaika kakakarira yakakarira kupi kakatangirira ndopa vakanzoita padibhende uchikuchidendere astali ende vemberi ndopa ndakangotiwe kila wanzwe matsaga this time akuchambira akunzwa chingoma chandakira chandakira kuratidza kuti takutopa vamwe vakashukwa DNG agadzira zindandi ziri dhimura tonga pasiti rekuti matsaga achakumbira oti oti tisvike iwo papo tinoda kutaura nemikapa
apapentenende emunochanchi kuritsalageni Kapa di bente dendere Pago manando da kutu vasati jere Vasati jere vachifunga kuti isu tu da kuchirirwa
Dende were Apa menge wa una shende were Chuchiriva kuti ave were shende Saka vagango poya Vese udikira pasipe Nevende Vachikaka tende
Inzwa mume wangu saliente Isu takazarwa From day one Tingori born talented.